gadziriro dzesarudzo dziri kufamba zvakanaka kutaura kudai so kune marallies nemacampaign programs nyika yose kwese kwakaitwa mabyelections atinoziva tese tihasi pamutemo asi sebato takati hatingaramwiri munda kumakudo saka tichapinda mumabyelections aya uye kugadzirira kwedu kuri kufamba zvakanaka chose tirimo tinotarisira kuti tichakunda mubyelection ari kuuya.
Machallenges api kana zvimhingamupinyi zviri kusangana nebato renyu mukutsvaga rutsigiro? Tichiona kuti musarudzo dzapfuura maimbochema kuti ZANU PF iri kushandisa chisimba kutyisidzira vanhu pamwe nekushanda nefazi.
ZANU PF iri kuindira mberi netsika yayo yakashata yekushandisa chisimba nekuvhundutsira vanhu mumadunhu mune mabai elections munenyaya yekutya kukundwa nebato reTCC rinotungamirirwa naadvocate Nelson Chamisa. Ndichitaura kudai so kumabvuku vakanga varamba kutipa voters roll zvinova zviri mubumbiro remutemo wenyika kuti vanofanira kupa macandidates mavoters roll voinspector voongorora voters roll vachiona kuti zvirimo zviri kuenderana here nezviri paground. Ndava ZANU PF ine system yekutora mavoters kune mamwe matunhu ichinovhotesa kumwe, asi zvisinei takazoenda mataredzi mhosva tikawana voters roll yekumabvuku. Imwe nyaya iripo inyaya yefazi. Fazi yaapa ground fazi rinova boka rezanu pf siri pamutemo rinoita zvekutyisidzira vanhu panenge pachivhotewa. Tiri kunzwa kuti vatotanga kugadzirira nyaya dzavo dzekutyisidzira vanhu nekuzama kuforceredza vanhu kuti vavhotere bato rezanu pf. Nyaya yemhirizhonga iri kuenderera mberi kunyanyanyanya kumabvuku.
Mune tarisiro here yekuti bato renyu rinokwanisa kudzokorora kuwina zvigaro izvozvi, uye zvii zvamungavimbisa vavhoti kuti vanga vachikuvhoterai zvakare?
Nyaya yekudzoka inyaya diki diki. Tiri kudzoka, tine tarisiro yakakura kuti vanhu vedu vachadzoka pazvigaro zvavanga vavhoterwa. Vana veZimbabwe vakatsamwa nenyaya yemabyelections, varoda kuratidza ZANU kuti aiwa, kana tasarudza munhu munofanira kuzviremekedza. Kuti tasarudza munhu akati mozviremekedza, haikona kuzoshandisa zvimutemo zvisina maturo kuparamendi kwenyu ikoko, muchirikola vanhu, muchikonzeresa mhirizhonga, muchikonzeresa maproblems munyika, muchishandisa mari yenyika kuita mamwe maelections asingafaniri kunge achiitwa pachinhano chekuti munge muchigadzira maproblems akaita sana cholera, maproblems ari muzvipatara nezvimwe zvakasiyana siyana.
Tinoona kuti bato renyu reTCC rakafielda macandidates dzimwe nguva mune mamwe matunhu vaviri kana vatatu. Zvinokupai mukana wakadii kune vamuri kutsigira kuti vange vachikunda musarudzo idzi?
Hatina kwatakaita macandidates maviri maviri kana matatu matatu. Macandidates akaiswa eTCC inova ndiro bato hombe rimuno muZimbabwe rinotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa, ndiva varipo, ndivo macandidates eTCC ari pamutemo. Vamwe vanenge vachiiswawo nevanovaisa vasinei nezveTCC, vanhu vanoziva vatungamiriri vavo mumatunhu avo.